Ndinotenda mukoma Jonga Kandemiri nekundidana kustudio kuti ndiwanikwe ndichitaura pamusoro penyaya yekupondwa kuri kuitwa vana vechitema muAmerica nemapurisa. Kuburikidza nyaya yakaitika kuMemphis yataya Nichols uyo akapondwa nemapurisa mazuva apfuura. Tichiongorora nyaya iyi iri kuitika muno muAmerica, inyaya huru inoenderana nehistiri yeAmerica yeslavery neviolence yakaitika. Zvokuti tichiongorora nekufamba kwaita makore, voruzhinji vakawanda vaiva vakadzvinyirirwa vechitema. Zvakabva zvapinda ndingangoti mupfungwa dzavo kuti ndizvo zvinoitwa makurarama. Inonzi iyo internalization of violence or internalization of oppression. Tichitarisa zvekare tinoongorora kuti vanhu vatema vemuno muAmerica vakawanikwa vari pahunhapwa uhu kwenguva yakareba chaizvo, zvekuti vakasvika pachinhano chiya chekuti vamwe vacho vainzi vanoshanda mumunda, vamwe vacho vachinzi vanogara mumba memurungu.
Muri kuda kuti iye apa vamutama?
Vaya vaishanda mumba memurungu ndo vatinofananidzira nemapurisa aya avanenge vachiponda uyu mwanakomana wechitema, nokuti vanotozviona vari varungu pachavo, vobva vazviona vari mutemo zvekare. Saka inhau inoenderana nekwakabva nyika inoi kunhapwa ihwohwo hweslavery hunoita kuti pave nerusaro raganda kuti mwana wechitema awanikwa achizvivenga pachake, sezvakafanana nezvatiri kuona zviri kuitwa kuSouth Africa, kuti vana vechitema muSouth Africa vanowanikwa vachivenga kana kuponda zvekare vana vechitema vedzimwe nyika vari kugara muSouth Africa. Zvinhu zvinopisa tsitsi kuti isu vanhu vatema hatisi kuzvikudza, hatisi kufarira unhu hwedu hwekuve vanhu vatema. Zvinova zvinhu zvatinoda kuwanikwa tichivandudza kuti tive tinozvifarira, tinozvikudza, tichitenda Mwari kuti akatisika tiri vatema. Sezvakataurwa naVaMarcus Garvey kuti tinofanira kukoshesa kuve vatema, tichizvimiririra mungave munyaya dzezveupfumi zvichienda zvakadaro.
Tiri kuona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kurwisa kuti pange pachidzikwa mutemo weGeorge Floyd Justice Policing Act, uyo unenge uchizoonekwa uchibata mashandiro anoita mapurisa, maitiro avanoita basa ravo. Munoona here Congress kana kuti dare reparamende remuAmerica richizotambira kuwandudza mutemo iwoyo unobata mashandiro emapurisa?
Mutemo iri kutaurwa naPresident Joe Biden mitemo yekuti inogona kuwanikwa ichiunzwa muCongress ichizoita mutemo, asi zvandataura izvozvo ndezvekuti zvinhu zvose zvinobva mukuvandudza pfungwa dzevagari vemuUnited States of America, kuti pfungwa dzavo dziwanikwe dzichivandudzwa vangava vatema vanga varungu, kuti vachibvuma kuti nguva yeslavery yakapfuura tava kugara mu21st century, munhu wose ane kodzero, ingave nguva yeslavery ingave nguva yenhatiri nenguva ichaenda pamberi, munhu woga woga ane kodzero dzake. Zvinofanira kukosheswa izvozvo, uyezve anenge apara mhosva angave mutema angave murungu anofanirwa kuwanikwa achitongwa nematare edzimhosva pamhosva yaanenge apara.